zviro kwazvo takanyorera hurumende tsamba musi wa2 kukadzi uno tichivarangaridza kuti tarirai tava mugore itsva rava nemasanukiro aro ekurarama saka tinotarisira kuti tinge tichisangana tichiita hurukuro nokuti isu nyaya yedu yemuhoro yedu kandee kungoti nguva nenguva tagara pasi tokurukura saka musangano watakaita nehurumende wenjnc muna mbudzi gore rapera unova wakapa chibvumirano chemari yetiri kutambira nhasi takawirirana kuti mwedzi wandira usati wapera iro gore rino tinofanira kunge taita musangano togadzira gwara rokufamba naro rokuti tingadzoreredza sei simba remari yedu tiwane mari yedu yatakanga tichihora yekunze kwenyika yekuamerica saka takangomirira hurumende kuti ichitirongera zuva iroro rokuti musangano uitwe saka taona kuti january uya watopera takutopinda zvemuna kukadzi kureva kuti vashande hurumende vavapedyo nokutotambira mihoro yavo yakare iya takati aiwa zvakanaka tirangaridze hurumende kuti tinokumbirawo kuti tichiita musangano uye watanga takawirirana mugwaro redu remuna mbudzi gore rapera kuti tichiita zvinofambira mberi maererano nemuhoro yedu
saka mati mawana here mhinduro kubva kuhurumende pachikumbiro chenyu ichi
mhinduro tanga tisati taiwana nokuti tangangozozvipa kuzvisimbisa kwokuti zvichida patakaendesa tsamba dzedu weekend yanga yasvika asi tatakatarisira kuti pazuva ranhasi nokupera kwezuva ramangwana tichaona mhinduro tonzwa kuti hurumende yatipawo zuva ripi nokuti patsamba yedu takanyora tikaisa chifananidzo chokuti zvunhu zvinodiwa kuitwa nechimbi chimbi saka tinotarisira kuti hurumende ichaita kuti musangano uitwe nekukurumidza
zvii zvamuri kudai mise vashandi vehurumende
zvatiri kungoda sevashandi vehurumende hazvirambi zvichichinja nokuti takaona kuti nyaya yekuramba tichingoti mwedzi uno musangano mwedzi uno musangano svondoriro musangano ndozvotisvisa patava nhasi pokuti taakuramba tonyorerazve vashandi vedu kuti chiuyaizve tiite musangano uya zvinova zvinhu zvetinoona sokuti hazvina kururama saka sevashandi takaona kuti ngatiitei kuti tive negwara retinoti iro road map rinotidzosera pamhoro yedu yatakanga tichiwana kumashure uku inova iyo ye5220 oro mazaramashanu nemakumi maviri ekuamerica ndopetoda kumwe tikagadzira gwara iroro tichati mugwara iroro toda kubudisazve zvipenga zvokuti tichapasvika riini pamhoro yedu yakare iyoyo
tinoonawo kuti mutsamba yenyu makataurawo pamusoro pehomwe yegovernment employees mutual fund muchinge muri kupawo muoni wokuti hamuna kunzwikwa divi renyu nehurumende pavakaparura homwe iyi zvakamira sei
zviro kwazvo chirongwa takaparurwa nehurumende mumwedzi wakukadzi gore rapera tikatarisa kuti chatokura uye chiri kutenderera mberi nekuti kana totonzwa nhau dzoreva kuti vashandi vehurumende vachange vakutobatirwa mari iyoyo pamwedzi unotevera uyu kureva kuti ipote ratoibva yauda kungopakurwa iyi asi dambudziko redu rakava pakuti hatina kunge takavavesawo moto papoto iyoyo hatina kunge takadirawo mvura papoto iyoyo uye hatina kunge takazivisawo kuti mupoto mumuri kubikwei zvino isu takaona kuti vari kuona nezvechirongwa ichi vanobvawo kusangano rezvemari yenyika kusangano rezvevashandi vehurumende nemamwe mapoka ehurumende zvisinei nekuti chirongwa chichabata mari kubva pamihoro yedu isu vashandi chirongwa chiri kuda kunzi icho chigobatsira isu vashandi saka isu sevashandi vehurumende tinoona zvakakodzera kuti tivewo varidzi vemutambo tive sevemoto titsvake vehuni timono vepoteyo tizive kuti muri kubikwei toona nokurangana pamwe chete nehurumende pane kuti tingopuwa zvinhu mumaoko isu tiri sevaridzi vazvo.